vachamisa vatadza kupa humbo hwavo commission iyi kunyange hazvo umwe utungamiri hwebato ravo hwanga hwauya nehuwandu hwahwo nhasi mutauri wecommission iyi iyo iri kutungamirwa navahalima motlante vajohn masuku vaudza studio 7 kuti vachiri kutarisira vachamisa kuti vazomira pamberi pecommission yavo
chataona nje kuti vanga vachingopinda vachibuda vachitaudzana necommission asi commission pachezvayo inotarisira kuti vachamisa vachakwanisa kuuya munguva inotera nekuti panotarisirwa zvakare kuti vabiti vange vachiuya sezvo vari kunze kwenyika nebasa reparamende saka vari kuendera mberi vachingotarisira kuti vachauya asi zvamuri kutaura kuti maona utekwa tekwa hwese hwebato remdc huripo zvamborakidza kuti vangangodaro vari pedyo asi kubuda vachipinda koko vanhu vangofungidzira kuti dzimweni dzenguva pane zvavari kutaurirana nezvimwe zvavanga vachibvunza kucommission asi commission paimire ndepekuti inotarisira kuti vachamisa vachauya
vachamisa vatuma gweta ravo vatabani mpofu nemashoko kucommission yavamotlante iyi izvo zvatsinhirwa navamasuku
kwangu kuriko kuti vakamirira vachamisa pachavo kuti vange vachiuya kwete kuti vange vakamirirwa negweta sekuona kwamaita vanga vachida kugara pawitness stand vakambonzi ngavambomira saka mamiriro ecommission ndekuti vanotarisira vachamisa pachavo kuti vazouya vakazvimirira saka handina kuzonzwa zvangu zvizhinji zvokuti chii chavataura asi ndangonzwa vachitaura nezveprocedure saka pane zvavanga vachigadzirisa zvinokwanisa kuitwa pacommission yakadai nezvingakwanisa kuitwa pacommission yakadai nokuti tazonzwa vachipikisana nenyaya yekuti pane rimwe gweta rambogara parutivi zvati haranga riri parutivi haririsiriro rataura
mumwe wavatevedzeri wavachamisa vamorgan komichi vati vachamisa vakazvipira kuti vape humbowo commission iyi asi vakamirira mhinduro panyaya yekuti mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa nemutevedzeri wavo vaconstantino chiwenga vachazomiswawo pamberi pecommission iyi here
patika nyaya yehombika inofanira kuzondiyo kuti vanhu ndipurezidendi wepatika because excuse yakapuwa paipaya pasambo yakainvitaya yakanzi because tainyo rakamishoniwa namawitness akanga aripo but zvinhu zvinge zvichitawo fair munyika mazita ana comrade chiwenga akamishoniwa ana munangagwa akamishoniwa kuti zvinhu zvive zviri fair ngationewo kuti ivo vanouya kuzowitnessawo nokuti varume va vakaplayawo maroles avo chokutanga chokuti zvakakosha kuti vanhu vazive kuti purezidendi wenyika ndiye ane constitutional power yekudeploya masoja that question is very very important kuti vazotaura purezidendi pamberi pevanhu nethe whole world kuti handina kudeploya masoja that's an answer that he must say or he deployed the soldiers then minister akanga aripo of defense by that time anova vice president vachiwenga vanofanira kuzotaurawo for the same question iyoyo yokuti vakaplay a role ipi as a minister of defense kuti masoja apinde mustreet kana commission ikaenda ikapera isina these two men inenge iri commission icharuza credibility saka hatisi kuda kuti vatambi zviya zvokungochuza kuti because vanodherera kuti opposition mdc in this matter toda kuti munhu ese aplay role yake
vamwe vapa humbowo commission iyi ndiva Paddington Japa Japa avo vaiva muongorori wesarudzo kana kuti election observer vajapa japa vaudza commission iyi kuti vakaona vanhu vaviri vachipfurwa nemasoja vakafa musi wa1 nyamavhuvhu uye vakawanda vakakuvara mushure mekupfurwa kwavakaitwa nemauto
pakona pa Nelson Mandela nadiopo takawira nemurume akarohwa akabuda matumbu aigwesha ari kumadziro achibva afira ipapo vatabva ipapo vataenda pana chinhoi chichera masoja aya achiridzira vanhu pfuti vataenda pakupakabhana tabva pakupakabhana takaenda pana Kenneth Kaunda nainezitiras taudzwa kunzi pane mukadzi aakupfurwa ipapo akafa vatabva ipapo vataudzwa kuti kuna futi kwakwaridzwa futi nemupurisa aigadza ZANUPF offices vataenda ikoko takasvika paine murasta anga apfurwa zvakare mabara acho nanhasi ari pabuilding iri pakona pa4th street najason mayo pakapfurwa mudhuri tabva ipapo ndakaenda kucommand center ndichida kundoona jaji Priscilla Chigumba ndasvika ikoko ndakanzi hamukwanisi kuvaona bva ndaudza mumwe mukadzi zvaitika mutown vatatadza kuwanda kati vanhu vaurayi zvikanje dai munoripota kuharare central police handina kuzoenda nekuti mutauni maamatens maamakutyisa saka ndo exactly zvakaitika masoja akauraya vanhu masoja akaridza pfuti ndakamuona akaita kneel down at horizontal angle achiridza pfuti inonzi 180 degrees akadambura vanhu vairi along Nelson Mandela ndiwo andakaona vamwe ava takazosvika vatofa kudaro
Vaenderera mberi vachiti masoja aisafanira kupinda mumigwagwa sezvo kuratidzira kwaiitwa musi uyu kwaikwaniswa kupedzwa nemapurisa mashomanana.
Chisimba ichachi chinochasina kukodzera zvachose. Dai vakatora riot police system, riot police only, vaigona kudhira nesituation. We have got demonstrations in the past munyika muno, mapurisa 20 or 30 nayo vachidispesa vanhu nemazimota aya anobuda mvura inosvinya. Dai vakaita saizvozvo semazwese, dai vanhu vasina kumbofa. Saka zvakaitwa izvi hazvifani kuitika futi.
Mumwe apaumbo wekomishen iyi ndivashadrack Mashaya Mombe, avo vakakwikwidza vakamirira MDC Alliance kuHarare South. VaMashaya Mombe, avo vaimbova sachigaro weZANU PF muprovhinzi yeHarare, vati mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu haina kukonzerwa neMDC Alliance, vachitida yakakonzereswa neMDC Alliance kungadai kwakauya vanhu vakawanda musi uyu mumigwagwa.
Iri kutaurwa nemapurisa ekuzvira kausi. Shuwa President we NDC Alliance are not Chamisa. Anga taza ku invite our 50,000 on the ground. Number iri kutaurwa iyi. Are you see a demonstration? So yangove nyaya yekuda kuzvudza vanhu madhaka.
VaMashaya Mombe varambawo zvakataurwa nomumwe mufakazi zvokuti ndivo vaipa vakaratidzira ava zvinodhaka musi wairatidzirwa uyu. Mumwe apa humbo wekomishen iyi ndiva Jim Kunaka, avo vanove nhengo yebato reNational Patriotic Front. VaKunaka, avo vaimbove sachigaro vechidiki muprovhinzi yeHarare muZANU PF, varamba kupindura mibvunzo yeimwe nhengo yekomishen iyi, amai Charity Manyeruke, vachiti maoko avo akasviba vakati vakamboshanda navo muZANU PF vachironga nyaya dzemhirizhonga vachishanda pamwe chete nevari muchiuto. VaKunaka vatiwo mhirizhonga yemusi wa1 Nyamavhuvhu yakakonzerwa nevechidiki veZANU PF, avo vaida kuti zvinzi MDC ndiyo yakakonzera mhirizhonga iyi. Vatiwo amai Manyeruke vaive nhengo yechikwata cheG40 vakazopanduka nekukara mari. Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvinozivikanwa kuti masoja ndiwo akauraya vanhu muna Nyamavhuvhu, nokudaro hazvifaniri kunetsa kuti masoja ari pamavhidhiyo achiridza pfuti ashevedzwe kuti azopa humbo.
Kuti vamunoti there was a passenger mumotikari yake, ndakapedzisira gore ripi kutaura naye kana kumumhoresa, nekuti ndanga ndiri chairman wekuZANU PF ndichitotumwa namai Manyeruka nevamwe vavo kuti endai munorova ana biti. Saka ushamwari hwangu ini ndakabva muZANU PF 2018 paitwa kuu, ndobva ndakadzingwawo muZANU PF. Ndakazenda ndaita ushamwari rinyi hwokuonekwa ndina biti mumotikari imwe chete isi tanga tisingaonane makore esati.
Zvinonzi pakafa vanhu vatanhatu pamhirizhonga yemusi uyu, asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakapfuurwa vakafa vanodarika 10, sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Sangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights rinoti pane vanhu vazhinji vasina kumhanara zvakaitika kwavari, sezvo richiti vanhu ava vaityirawo kuzoshungurudzwa nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.